Nharaidzi dzanga dzakatarwa naTrump pavakapindawo pachigaro vachiti priority yavo ndiyo kupedza hondo yekuUkraine. Saka izvi zvinhu zvataona zvichienda into motion through Vice President vakanotaurawo nehamagungano rehamwe maleaders ekuEurope vachitaura kuti America yanga isiri kufara neprogress iri kuitika kuUkraine yokuti hondo iyi ipere. Saka izvi zvatiri kuona izvi zvinhu zviri kubva pakutaurwa kwakaitwawo navaTrump vanaVice President kuti vachave vachitora nyaya iyi mberi kuti vave vachicreate atingati matalks neRussia kuti vave vachipedza hondo iyi.
Tinoona zvakare kuti iyo nyika yeRussia yakawanikwawo ichitumira nhumwa dzayo kumusangano uyu vanosanganisira vanoona nezvekudyidzana kweRussia nedzimwe nyika vaSergei Lavrov nevamwewo vemuhurumende iyoyi. Munoona zvichizobatsira here izvi?
Vari kuanalyzawo vari kuona senge zvunhu zvanga zvane nguva zvichiregererwa kuti iyo Russia yanga isina vanhu vanga vachitaura nayo kuti vahwisisewo kuti hondo iyi inopira sei. Saka nerimwe divi zvinogona zviri zvinhu zvakanaka kuti at least America iri kutaurawo neRussia kuti vaonewo divi reRussia racho kuti zvingave zvii zvavangave vachitaurana kuti hondo ipere. Nerimwe divi hazvo zvinhu zviri kunzi zviri kutorwawo zvakanaka pakuti aya matalks ari pakati peAmerica neRussia ende zviri kutadza kuti Ukraine yacho ina kuinvitwa kumatalks uku zvinova zvichinzi kana pakava pane zvinhu zvavanowirirana agreement iyoyo inogona kuve isina kusimba pakuti haina atingati mafoundations ekuti ive yakasimba kupfurikidza kutaurana kwavachaita, nokuti iyi nyaya yekuUkraine inoda kuti involve nyika dzakati kuti especially dziri muEurope kuti vave vari involvedwo mukutaura uku kuti kana pane zvinowirirano zvive zvichiwirirana zvekare nedzimwe nyika kuti agreement yepeace ive inosurviva matalks.